nzira dzake hadzingarondwi. Hadzina here kudaro? Ishe vanoshamisa. Zvinotapira zvakadini kuvimba naye. Ndinongori nechokwadi chekuti pave nenguva inoshamisa manheru ano uye ndichingozarura mukova uko. Nguva shoma yapfuura, zvino ndichinzwa hanzvadzi Geti vachiimba chimbo chiya chakare, ramba wakabatirira imwe awa zvakare. Zvadzosa ndangariro dzekereke yangu duku. Pakanga pari apo ndisati ndabva ndichienda pane imwe nguva, ndichienda kuminda yebasa rekuvhangera. Ndakatarisa zvino apo pane tsvakamwari kutanga. Kuno pamberi pakachinjika pabango redenga iri rakare. Ndinorangarira Sammy Davidson akapenda izvozvo ipapo zvingaita makore makumi maviri nemashanu akapfuura. Kune rimwe divi ndinofunga kuti pane ndekupi kwauchange uri munaziyenda nakuenda. Pfunga. Zvino ipo pano chaipo paaiva nemudzimai ari patsime uye Daniel ari mugomba reshumba. Oh, ini zvangu, zvinhu zvakawanda zvakaitika kubva panguva iyoyo. Dzave kuda kusvika 5 o'clock masikati ano ndawane nhare yanga ichida betsero zvechimbi chimbi yabva zvingaita mamaira makumi matatu makumi mana zasi uko munyika muno yemudzimai anga ave kufa uye iri shamwari yakakosha kwazvo amai vaGeorge Carter. Uye ndanga ndichiziva kuti pane vashumiri vakawanda pano vaifanobata kusvikira ndadzoka. Edith anga ari muchinhano chakaipa kwazvo zvakare. Zvino patanga tiri ikoko, ishe Mwari vauya panzvimbo pacho. Zvino hanzvadzi Carter vave kure nokufa. Saka tinotenda nokuda kwazvo. Uye zvino yave kusvika nguva yeshumiro yechirayiro, nguva shomanani inotevera. Ndinofunga kuti dzinenge dzave kuda kusvika 12 o'clock pacho pavachadaro. Inguva yamaronga kuti muchipe chero nguva hayo iyo isu vangani vari kuzotora chirayiro manheru ano. Ngationei maoko enyu ndizvo. Oh, zvakanakisa kwazvo. Zvakanaka, ndiri kuda kutaura shoko rimwe bedzi kana maviri zvichida. Ndicharadzika wachi yangu pano apa kwemaminitsi anenge gumi, gumi nemashanu tozotanga chirayiro. Zvino munomuda here? Ameni. Uye ndinoziva kuti mava nenguva yakanakisa kwazvo, hamuna here? Zvakanaka. Ndokunge pano vasiri hama Thomas Kidd nehanzvadzi Kidd vanobva zasi uko kuOhio. Ndinofunga kuti vambosimuka. Oh, zvakanaka. Ndinotarira kuti zviri patepi zvino ndichazviwana. Munoziva havakande mapfumo pasi, vangori nemazuva mashoma pasi pezana. Asi ndizvo zvinondichengeta ndakashinga kunge ndichiona vanhu vakadai. Fungai, ndave mutana. Zvino ndisati ndabarwa vakanga vachiparidza evhangeri. Uye hezvinei pano ndave mutana? Zvino ivo kana vakasabuda kunze kunoita kuti inzwi ravo ritaure, vanongotora tape recorder. Zvino voenda vachibva kuchipatara chino voenda kune chimwe chipatara, imba imwe nekune imwe imba, vachiparidza evhangeri. Zvakanaka zvikuru. Amen. Chokwadi, ndiri kufara nokuda kwavo uye neavo vose vatarisira mushumiro dzino pano. Zvino rangarirai, tichazvizivisa zvino ishe vachida, apo kereke painenge ichangopera izvo zvavari kutaura kuti kuda kumateni akukadzi. Saka tiri ishe vachida tinoda kutora mazuva anotangira pamasere kana gumi kana zvichida mavhiki maviri pazvisimbiso zvinomwe zviya zvemuna zvakazarurwa. Zvino tichadzivisa makadhi kuvaenzi vedu vanobva kwakapoteredza, vanobva kumusha kuno. Zvino tovaita kuti vazive pachiine nguva vakawanda mberi. Saka kana vakaratidza chido chokuuya, zvakanaka. Tine chokwadi chokuti tichafara kuva nemi kuno. Uye zvichida, ishe vachatipa kumwezve kuratidzwa kwehupo hwavo sezvavakaita panguva yekupedzisira patanga tapedza mazera manomwe ekereke. Kana wakamboda kunamatira mumwe munhu, saka ndirangarirewo nguva dzose nokuti ndini wacho anonyatsouda. Zvino tiri kuita sokuzvinyarira kutora maminitsi aya gumi, gumi nemashanu pano kuti nditaure chimwe chinhu chiduku tisati tatanga. Asi ngatikotamisei misoro yedu kwekanguvana. Ishe Jesu, oh, hondo ichange yapera pane rimwe zuva, uye pachange pachisina vanorwara vokunamatira, uye pachange pachisina vatadzi kuti vatendeuke. Asi Baba, apo zuva rino riri zvariri, regai tishande apo tichiine chiedza chokuti tishande machiri, nokuti nguva iri kuuya apo pachange pachisina munhu achakwanisa kushanda. Zvino kwechinguva chishoma, ishe, ndinganzwa zvakashata kana ndikasadaro ndipfige gore rino ndisina kutaura mamwe zvemashoko mashoma. Ndibatsirei Baba, ndinonamata kuti ndigotaura chimwe chinhu chinozodyara ushingi mumwoyo yevanhu venyu kuti tizogona kubva pano manheru ano mufire mukutora chirayiro uye tinocherechedza kuti muchirayiro mune simba. Israeri yakatora chirayiro kutanga zasi muEjipita. Zvino ndokufamba kwemakore makumi mana shangu dzavo dzisingaperi kana hanzi dzavo dzichisvika pakusakara. Uye kubva pavanhu mamiriyoni maviri pakanga pasina akanga aine kutera pakati pavo pavakabuda murenje. Ishe, regai tizvirangarire izvozvo manheru ano patiri kusvika panguva huru iyi nemuzita raJesu tanamata. Amen. Kana ndingataure chidzidzo chandanyora pasi chandanga ndiri kuzotanga nacho masikati ano, tinozenge tiri pano na 5 o'clock mangwanani. Asi ndinoda kuverenga shoko rimwe kubva maita henyu kubva muvaEfeso chitsauko 6 ndima 12. Zvino kwechinguva chishoma, zvino kuitira ushingi. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi nevabati namasimba namadzishe erima renyika ino, nekuipa kwepamweya munzvimbo dziri kumusoro. Kuipa kwepamweya munzvimbo dziri kumusoro. Ndiri kuda kutora kubva ipapo chirevo chiduku emaminitsi gumi kana gumi nemashanu kana kuti chidzidzo waro. Ndinoda kuchiti mangange. Mangange kuedzwa kwesimba. Uye isu apo patine kuedza simba, taimbova maIndia aimboisa moto, zvino vaizoisa varume vane humwe huwandu kumapeto aya etambo nevane humwe huwandu kumapeto aya. Zvino makwikwi ekudhonzana netambo, mangange esimba vaizodhonzera boka rinenge rakurirwa nemumoto. Uye zvino tinoziva kuti kune zvinhu zvakawanda, uye tinogona kushandisa izvi sehwaro kwemaminitsi mashoma zvemangange. Asi ndinoda kutaura kwemaminitsi aya nokukasika pamusoro pemangange makurusa aripo, ari pakati pekereke naSatani. Simba riya guru raSatani. Zvino tinoda kutaura pamusoro pesimba guru raMwari mukereke yake. Zvino mangange makuru aya anga ari kuitika kwemakore akawanda akatangira kudenga. Zvino Satani akakavirwa kunze panyika. Zvino ipapo akabva ava mhandu kuvanhu vaMwari. Zvino kubvira ipapo ashandisa simba rake rose neurongwa hwake kuedza kudhonzera vanhu vaMwari nemumoto, kana kuti kupinda mumoto wake. Uye tinoziva kuti ndiani ane simba zhinji? Mwari anaro. Uye Mwari paakapa vanhu vake chinhu chakanakisisa, icho chaaikwanisa kurwisa Satani nacho raiva shoko rake. Zvino nokuda kwekuti shoko ndiMwari, zvino ndiani ane simba kudarika Mwari? Saka shoko ndiMwari. Zvino shoko ndiro rinova simba redu. Mwari mukereke anobva ava simba rayo rekudhonzera Satani mumoto wake omene, uyo waakagadzira. Zvino kudhonzana kunoenda mberi. Zvino Jesu akati muna Mariko 16, nemuzita rangu vachadzinga madhimoni. Zvino ndinoziva kuti chitaurwa chakare chokuti vanhu, kana kuti pane chitaurwa chakare chokuti, uye hachisi chakarewo zvakare, vanhu havatende mune madhimoni muzuva rino. Asi chinhu chokuita pamaonero angu kunge uchiziva muvengi wako. Zvino ziva muvengi wako. Zvino wochidzidzira kuitira mangange auri kuzova nawo paunosangana naye, nokuti uri kuzosangana naye. Zvino muzive ziva ake, ziva zviri simba rake, uye zvadaro uchidzidzira kuitira mangange aya kana uchinge wazosangana naye, nokuti chimwe chinhu chechokwadi uchasangana naye. Saka zvino chidzidzira kuitira mangange acho. Zvino kudzidzira uchiitira mangange zvakafanana nemutambi wetsiva. Mhandu yake yake yaari kuzosangana nayo kunze uko mumangange pakurwa. Murwi chaiye akanaka kazhinji anoziva nekudzidza uyo anozomukwikwidza. Anodzidza kamurovero kake, anoziva kwaanorwa ari, kuti anorereka kumberi here, anorereka kumashure, anorova neruoko rwerudyi kana weruboshwe anodzidza zvose izvozvi zvino kana ari muri anonyatsogona akangwara anotsvaga munhu waanodzidzira naye anorwa chaizvo semarwiro anoita uyo anozomukwikwidza nokuti anozoziva kamurovero kake kose kana achinge asvika panzvimbo pacho uye ndinofunga kuti ndicho chinhu chakanaka kwazvo chokuti makristu aite ndizvozvo chaizvo uye zvino kana uchida kutanga kudzidzira tanga najohani 3:16 mutemo mukurusa chitotanga uchienda naiwoyo zvino iwoyo uchakusvitsa panzvimbo zvino zvadaro chidzidzira kuitira zvibhakera zvinobva zvaparadza mhandu nokuti uchange uchizozvishandisa munhu wese anozviziva izvozvo unofanira kudzidzira kurova muvengi wako uye nguva dzose mwari vanoshandisa shoko ravo tinofanira kurangarira kuti mwari vanoshandisa shoko ravo kukunda muvengi wavo dai mwari vaigona kufunga kana kuti vaigona kunge vakapa vanhu vavo chinhu chiri nani chokukunda nacho muvengi vangadai vakazviita saka sezvandinogara ndichitaura kana mwari vakaita sarudzo ndiyo yakanakisisa yacho iripo havazoshanduri sarudzo dzavo saka sarudzo yokutanga iyo mwari yavakapa vanhu vavo mubindu reedheni kurwisa muvengi raive shoko ravo vaive vakachengetedzwa neshoko ravo zvino muvengi achadzidza izvo urongwa hwedu neshoko uye zvino satani akanyatsa kuzvidzidza zvakanyatsokwana kusvikira paakauya kune evha akanga aine urongwa hwakanakisisa hwaigona kushandisa paari zvino hwaive hwokushandisa pfungwa pashoko zvino haudi kushandisa njere pashoko ramwari ingoritenda usaedza kuritsanangura usaedza kufunganya kuti rakadini zvino haugoni kuziva zviri mwari nepfungwa saka mwari ishoko uye rakangoitirwa kuti ritendwe zvino ndiro simba redu ingogamuchira shoko uye chero munhu wese hake anoziva kuti mbeu iri muivhu rakafanira inobereka zverudzi rwayo zvino tinongotora shoko uye zvino evha akatanga kumira kuti ashandise njere apo iye akataura shoko kwaari kuti mwari vakati hamufaniri kudya kubva pauri nokuti musi wamunodya kubva pauri zuva iroro tinofa zvino satani haana kusambowirirana naye akati zviro kwazvo ndizvozvo chaizvo asi akati uri kuona unoda chimwe chiedza chitsva chimwe chinhu chakatisiyanei zvishoma nezvakataurwa namwari uye kana ukazviita uchange wati ngwarei zvishoma meso ako achazaruka asi mudzimai akati zvakanaka mwari vakati tinozofa akati oh zviro kwazvo munoona hezvokazvoita zvishoma zvakangodai zviro kwazvo haufi asi mwari vakati uchadaro zvino ndizvo zvazviri zvino zvakadambura makwikwi makuru aya ekudhonzana netambo ipapo zvino ndokudhonzera rudzi rwese rwevanhu murufu nokuti evha akateerera pakushandiswa kwepfungwa pashoko ramwari zvino zvinonyadzisa kuti akazviita asi zvakatopfuura asi iye zvino tichakachengetedzwa zvino chinobatanidza chacho chakaitwa muna Kristu Jesu tinozviziva izvozvo mwari vakatipa dziviriro yedu yakanakisisa kungovimba zviri nyore neshoko ravo munoziva zvino vanhu vakawanda nhasi vanoti hakuna chinhu chakadaro sadhiabhore vanotenda kuti ingori pfungwawo hayo vanozvitenda izvozvo uye pane vanhu vanotenda kuti mweya mutsvene ipfungwa yakanaka uye kuti dhiabhore ipfungwa yakaipa asi kana mukacherechedza kana bhaibheri richitaura pamusoro pemweya mutsvene akati kana iye mweya mutsvene achinge auya uye iye inzwi rinomiririra munhu maona saka iye munhu uye dhiabhore munhu uye madhimoni vanhu hongu iwo madhimoni uye anouya nenzira dzakawanda asi vanofunga kuti ipfungwa yechinyakare mumwe murume akanga achiita gakava kwandiri masvondo mashoma apfuura akati unoziva here zvaunoita unongoita kuti pfungwa dzevanhu ivavo dzifunge chimwe chinhu kana uchinge wavaudza vanhu vacho chinhu chacho kunongori kushanduka kwepfungwa ndakasangana nechinhu chimwe chete ichochi kuindia pane imwe nguva apo varume vatsvene vaya uko kwatakava ndinotenda ungano yakakurisa yandati ndambotaura kwairi paungano imwe chete yakamira yainge iri yevanhu hafu yemiriyoni zvino ndakazvibata nekunzvera mumweya Zino, vaigona kuona mweya mutsvene uchidana vanhu uye uchivadana kunze muungano uye uchitaura zvinhu zvakasiyana siyana uye nokubata pfungwa yavo. Maraja nevarume vatsvene vakati ari kuverenga pfungwa dzavo. Saka munguva shoma vangaita vashanu kana vatanhatu vakanga vapfuura nomumutsara wokunamatirwa. Zvino mumwe murume aiva bofu akauya nepo. Akanga ari bofu zvachose. Zvino maziso ake akanga ari machena seshati yangu. Zvino ndakati, zvino heunei murume bofu? Chero munhu wese hake anogona kuona kuti ibofu. Uye ndakati, dai ndaikwanisa kumubatsira ndaidaro. Asi nzira yoga yandingakwanisa kuita izvozvo kubudikidza nechipo nokutaura zvichida chimwe chinhu chaakaita. Zvino zvaizopa pfungwa yokuti kana Mwari achiziva zvaakaita, anoziva zvemazviro kwazvo zvaachazoita. Saka ndakati, iye zvino ndakamutarisa ndakati, zvino munamati wezuva anga ari bofu kemakore makumi maviri. Zvino muturikiri paakazvitaura zvakanga zviri izvo. Ndakati, murume akaroora, iye mudzimai wake akati dupukei, uye ane vanakomana vaviri, mumwe ane makore anenge manomwe, mumwe mapfumbamwe. Zvakanga zviri izvo chaizvo. Ndokudana mazita avo izvo zvaraiva. Zvino kunze muungano munzvimbo kwakanga kuine vanhu kwakauya saisai riya mukati. Ndezvepfungwa, ndezvimwe zvakafanana nemapipi ekuverenga pfungwa dzavo. Ipapo ndakafunga, Ishe, kana mukangondibatsira, ndinoda rubatsiro rwenyu Ishe. Vanhu ava vari kuedza kufananidza izvi sekuverenga pfungwa, uye handizvo, uye munozviziva Ishe. Asi ndava pagwaro rokuti Jesu akati hapana chaanoita kusvikira Baba vamuratidza. Zvino ipapo ndokutendeuka ndokutarisa murume uya zvakare. Ndakamuona angori pamusoro ipapo muchiratidzo, aine meso akangonaka seandinawo. Ndakafunga, iye zvino ndiyo nguva yacho. Ndakati, murume uyu munamati wezuva, zvino uye akazove bofu. Zvino ndakati, zvino avo havo vaprisita vechimohamadhi uye havo vaprisita vemasiki, majaini nedzimwe mhando dzakasiyana dzezvinamato, Buddha. Zvino murume uyu anoda kugamuchira kuona kwake. Zvino munogona kutaura kuti ainamata chisikwa panzvimbo yemusiki. Ndinozvitendawo izvozvo zvakare. Asi hezvo tigere pano manheru ano. Ndakati, uye tangatiri nhasi ndatandadzwa mutemberi yemajaini, uko kwanga kuine zvinamato gumi nezvinomwe zvakasiyana zvanga zviripo kuti vave nehurukuro neni, uye mumwe nomumwe wavo achipikisana naKristu mumwe nomumwe wavo. Zvino ndakati, zvino uye vakawanda venyu imi varume manga muri zasi ikoko. Zvino kana Kristu akatsveyama kwazvo, zvino murume uyu anoda kuita zvakanaka, uye zviro kwazvo Mwari wezvisikwa uyo akagadzira nyika achange ari iye oga anokwanisa kumupa kuona kwake. Zvine musoro izvi. Uye ndakati, zvino kana chero mumwe wenyu imi vanhu chimahomadhi pano ndicho chitendero chinodarika zvose, kana muprisita wechimahomadhi akauya pano obva amupa kuona kwake, zvadaro ndinotevera chimahomadhi. Kana muprisita wechibhudha akauya kuzomupa kuona kwake. Asi regai Mwari uyo akamugadzira, Mwari wemumwe munhu kumwe kunhu, nokuti panofanira kuva hatikwanise kuva nechisikwa ipo pasina musiki. Uye zvinotora musiki kusika kuona mumaziso aya. Anga ari bofu kwemakore makumi maviri nokuda kwekutarisa zuva, achifunga kuti anoenda kudenga kana akazviita. Murume wacho akazviita mukusaziva. Ndakati, ko chii chamungaita imi vaprisita vaBudha? Munongoshandura nzira yemafungiro ake. Munozoti anga achikanganisa, vanonamata mazitateguru avo akafa. Zvino ndakati, zvino munogona kufunga kuti akanga akadaro? Munogona kuti aikanganisa. Asi chii chamungaita? Munoshandura nzira yemafungiro ake. Zvino ndakati, ko chii chingaitwa nemumahomadhi? Kungoshandura nzira yemafungiro ake. Masiki, majaini nevakadaro vanoshandura nzira yemafungiro avo. Ndakati, tine chinhu chimwe chete kuUnited States. MaMethodist ose anoda kuita kuti ose maBaptist ave maMethodist, uye maPentecost vanoda kutora maMethodist ose zvinovaita maPentecost. Kushanduka kwepfungwa. Asi handizvo zvatiri kutaura nezvazvo. Tiri kutaura nezvaMwari musiki. Zvino ndakati, zviro kwazvo musiki anototaura. uye zvino handainge ndakazvitaura dai chiratidzo chiya chainge chisina kunge chiripo kana zvachose. Zvino ndakati, zvino kana uyo wacho ngatimuti ndimwari auye kuzomupa kuona kwake. Uye ndakati, iye zvino ndinopikisa chero hake muprisita kana raja kana murume mutsvene kana chero chipi chaangava, uya umupe kuona kwake. Zvino ndinozotevera zvepfungwa dzako, matowana wamatendeutsa. Zvino ndiro rakavaboka rakanyararisa ravanhu randati ndambonzwa. Maona, hapana akazviita. Zvino ndakati, chii chamanyararira kudaro? Ndikati, chikonzero makadaro ndechekuti hamukwanise kuzviita, uye kana nenyu handikwanise. Asi Mwari wokudenga, uyo akamutsa mwanakomana wake Jesu Kristu, uyo watiri muranda wake, achangondiratidza chiratidzo chokuti murume wacho ari kuzogamuchira kuona kwake. Maona, ndikati, zvino kana zvisina kudaro, ipapo munogona kundidzinga kubva muIndia. Asi kana zviri izvo, mumwe nomumwe wenyu mune mungava wokupira upenyu hwenyu kuna Jesu Kristu, ndinoda kukubvunzai, vangani vari muno vachapa upenyu hwavo kuna Kristu kana murume uyu bofu akagamuchira kuona kwake? Muri kuona vaprisita venyu? Hapana auya kumusoro kuno. Sei vasingauye kana vakakuudzai kuti chinamato chavo chikuru kwazvo uye chakakurumbira kwazvo? Ko, zvadini kuti mumwe munhu auye kuzotaura chimwe chinhu? Hapana akauya. Ndakati, zvino imi vanhu kunze uko, kana mukaona murume uyu bofu akamira pano, zvino pakarepo kwakauya chiremba kuzoongorora maziso ake. Akazunguza musoro wake akati, ibofu. Zvino saka ndakati, zviro kwazvo ibofu. Asi ndakati, kana zvino kana Mwari vakamupa kuona kwake, vangani venyu vachashumira Jesu Kristu? Zvino kusvika kure kwandaikwanisa kuona nyanza dzemaoko matema, ndokutendeukira kumurume. Zvino ndokuti Ishe Jesu ngaazvizivikanwe kuti imi muri Mwari. Murume wacho akandibata zvakasimba muhuro. Zvino hepanoi ipapo paive paGeremeya weBombei akagara ipapo, ndokumubata zvakasimba muhuro achiona zvakanaka sezvinongoita munhu wese. Chinombori chii? Iro chaizvoizvo isimba. Mwari ndimwari, uye Satani ndiSatani. Kana usingatendi muna diabore, pandakatangisa chaipo ndaiita mahwekwe naye mazuva ose. Usanditaurire kuti hakuna diabore, nokuti ndinoziva zviri nani. Ndinotofanira kurwa naye mazuva ose. Saka ndinoziva kuti kuna diabore, uye unofanira kunge wakadzidziswa paunosangana naye. Kwete kudzidziswa mune zvepfungwa, kwete kudzidziswa mune zvefundo, asi wakadzidziswa nemweya mutsvene. Simba ramwari riri mushoko rake rinoita kuti riratidzwe. Ziva muvengi wako. Oh, chinhu chine utsinye kwazvo. Ndingada sei kumira pano zvino ndotaura pamusoro pazvo, ndodzokera nemubhaibheri zvino ndokuratidzai murume kareko ikoko akasangana chiso nechiso kuti mumangange okurwisa muvengi vakazvidzivirira neshoko raMwari. Noa akava nechiitiko chazvo, uye akaziva kuti Mwari vakamudza kuti kwakanga kuri kuzonaya. Zvino mangange akange aripo pakati pesainzi neshoko raMwari. Sainzi inoti hazvigone kuitika, Mwari vakati zvichaitika. Ameni. Chinhu chimwe chetecho chiripo nhasi, zvichaitika, zvinoitika. Pane madhimoni, asi Jesu akaadzinga uye akapa kereke yake mvumo yesimba rekuzviita. Dzingai madhimoni nemuzita rangu. Akadzinga madhimoni manomwe kubva mune mudzimai tsvarakadenga rimwe zuva. Zvino akati, kana mweya wetsvina uchinge wabuda mumunhu, unofamba munzvimbo dzakaoma, uchinge wadzoka zvino unouya nemamwe madhimoni manomwe. Zvino zvinoratidza kuti kana munhu akabviswa madhimoni, painge paine chimwe chinhu maari chinenge chabuda. Dhimoni rinenge rabuda. Zvino dhimoni parakabuda, ndipo Mwari, zvino pamwari mukana wokupinda mukati. Saka zvino kana richinge rabuda, rega mweya mutsvene upinde. Usangozvisiya zvakadaro. Kana ukangotendeuka zvivi zvako chete wongoenda mberi zvikadaro, unozove wakashata kudarika zvawakambove. Asi tora nzvimbo iyo yaimbogarwa naSatani achigaramo, ita kuti izadzwe nemweya mutsvene waMwari, uye zvadaro unozova nesimba reshoko raMwari mauri richiratidzwa uye uchidzinga madhimoni mangange ari kuitika. Zviedza zvamanheru zviri kupenya, Mweya Mutsvene waMwari uri pano. Uye zvino ave kuda kuda maminitsi matatu kusvika panguva iyo pembe dzichange dzoridzwa uye panenge pave pakati peusiku. Zvino patinobva muchivakwa chino tichienda kunzvimbo dzedu dzakasiyana-siyana nekumisha yedu nekunosangana kunze nekunosangana nenyika, ngatisaendai sezvataiita munguva dzakare. Ngatiendei musimba rekumuka kwake. Ngatiendei nemuzita raJesu Kristu tiine mureza wakasimudzwa mudenga uye nekutenda mushoko rake kwekubata munondo unocheka nematiri maviri nenhoo uye nokupfeka hanzu dzose dzokurwa dzaMwari kunosangana nemuvengi, nokuti ari kuramba achiwedzera kusimba nokuwedzera kuve ane masimba mazuva ose. Apo muvengi anouya semafashama, Mweya waMwari unosimudza chiyero uchipesana naye. Kana tasvika pamagumo ezvinhu izvi, izvo isu uye zvakavanzika zvaMwari zvazadzikiswa nesu, tiri kutsvaka rimwe zvesimba, simba rokubvutwa rekusangana, simba rinodarika pakukura richabvuta kereke nokuenda nayo mukubwinya. Tinofanira kuva naro. Ngatisanganei na 63 nekupikiswa sokunge tiri varanda vaMwari mupenyu, uye saShadreki, Misheki, Abednego vakari. Hatisi kuzogwadamira madhimoni enyika ino, uye nokutora zvakare chinhu ichi chatanga tichitaura nezvacho. Asi ngatiendei mberi nehondo. Ndinonzwa manheru ano apo patiri kuteerera pembe chimwe chinhu chakafanana nezvakaitwa naDhavhidhi usiku huya hwaityisa hwaipisa, painge akarara pasi pezvikwenzi zviya zvemuHabhurosi uye muvengi akange ave kusimuka. Yaive nguva yakadini kuna Dhavhidhi? Yaive nguva yakadini kwaari akarara ipapo? Akanga asingazive kuti ofamba sei, akanga asingazive kuti obatana nei, nokuti aiziva kuti aive akadarikwa pauwandu hwevanhu. Asi kamwe kamwe akanzwa ruzha rwemhepo ruchienda nepamusoro pezvikwenzi, akaziva kuti Mwari vakanga vaenda mberi kwake. Zvino akaenda kuhondo. Ndiri kunzwa zvimwe zvakafanana nezvakadaro manheru ano mushure memharidzo yaNezuro manheru. Ndiri munguva yerima rakasvibisisa yandati ndambotarisana nayo muupenyu hwangu. Ndiri kunzwa saIsaya mutemberi mushure mekuona ngirozi dziya. Ndiri munhu wemiromo isina kuchena uye ndichigara pakati pevanhu vane miromo ine tsvina. Asi teererai, ndinofanirwa kutosangana nayo neimwe nzira. Uye pane chinhu choga, ndakamirira kunzwa kumhanya kuya nemuzvikwenzi zvemuHabhurosi kuti ndinosangana nemuvengi chero kupi kwaari. Mwari vatibatsire kuzviita. Uye zvino ndinofunga kuti iminiti imwe chete yasara kuti dzisvike pana 12 o'clock. Zvino 62 nezvayo zvose zvakapfuura, ngatiiregerei ive inopfuura. Ngatimirei netsoka dzedu zvino, mumwe nomumwe wedu mangange ari kuitika. Mumwe nomumwe wedu, Pauro akati, tichikanganwa izvo zvinhu zvakapfuura, kukanganisa kwedu kwese kwegore rakapfuura, ndinoshingaira ndakananga kunharidzano yekudano kwepamusoro. Kukanganisa kwangu kwese kwandakaita mumakore ose aya, ndiregerereiwo nokuda kwawo. Mwari, ndiregerereiwo. Kereke, ndiregerereiwo. Uye shumiro iyo yanda ndakakundika nayo ndinonzwa. Mwari, ndiregerereiwo nokuda kwayo. Kereke, ndiregerereiwo nokuda kwekukanganisa kwangu. Uye ndichashingaira ndakananga kunharidzano yekudanwa kwepamusoro muna Kristu Jesu. Zvingave zviri mune ramangwana handizive, asi ndinoziva uyo akabata 1963. Ngatisimudzei maoko edu kuna Mwari zvino, uye ngatinamatei nenzira yedu pachedu patiri kureurura, uye tichikumbira Mwari kuti atibatsire mune gore iri rinotevera riri kuuya. Baba vokudenga, apo takamira pano, apo pfungwa dzakawanda dziri kufa mumwoyo medu uye dzekukanganisa kwegore rapfuura, uye apo patiri kuswedera kurufu rwa 62 nekubarwa kwa 63, o Mwari, ngaitava pane rimwe danho riri pamusoro pamanera kusvikira tave kuona Jesu pamwe neurongwa hwake. Dai wese ari pano Ishe mumunamato, apo gore rakare riri kufa uye kuberekwa kutsva kwegore idzva kuri kuuya. Dai chivi chemunhu wakare pamwe nekusatenda zvife mumwoyo yedu, uye kuberekwa patsva kuuye na1963 semhepo iri kuvhuvhuta ine simba kuti igozadza mitumbi yedu nokutiita zvisikwa zvitsva muna Kristu. Tiitei varanda vakakodzera, regererai rakare redu, romafadzai ramangwana redu, titungamirei o Ishe Mwari neruoko rwenyu rune simba Jehovha. Ropafadzai vashumiri ava pano, ropafadzai ungano yose, vaenzi vose. Chivaiwo nesu Ishe, tiri varanda venyu uye tinozvipa kwamuri zvizere kuitira 1963, kuitira kuti simba remweya wenyu rigova neutongi hwakawedzerwa muupenyu hwedu nemumutumbi wedu. Tibatsireiwo Mwari, tiregerereiwo uye mutibatsire tanamata. Simudzai varume vane simba, simudzai mhare huru dzekutenda. Zarurai gore rino Ishe, iya mana yakavanzika, ibwe riya riri pasi peibwe, kuitira kuti tigoona urongwa hwaMwari. Isai dombo repamusoro repamapiramidhi eupenyu hwedu Ishe, isai dombo rakateshwa Kristu Jesu pamusoro pemumwe nomumwe wedu. Dai maropafadzo ake makuru anoshamisa machene ave pamusoro pedu tose. Dai moto wemweya mutsvene wauya patiri. Dai simba rerumuko raratidzwa. Mwari, tinokutendai zvakadini manheru ano. Tiri venyu, tinozvipa kwamuri zvizere Ishe. Pandiri kuenda uko ndisiri kuziva kuti kupi kana kuti sei kana izvo zvandichaita, ndiri kuvimba neni Mwari samasimba kuti muchanditungamirira muranda wenyu asina chaanobatsira nacho, kuitira kuti ndigoshandiswa mukuremekedzwa nokubwinya kwasamasimba. Zviitei Baba. Gamuchirai minamato yedu, ropafadzaiwo kushingaira kwedu, bodzai varwere nevanotambudzwa zvose pamweya nepanyama, uye tiitei varanda venyu tiri ivhu, imi muri muumbi. Tiumbei mumwe nomumwe nenzira yenyu momene, kuitira kuti tikwane pamwe chete naKristu Jesu senhengo yemutumbi wake, nokuti tinozvikumbira nemuzita raJesu uye nokuda kwake pamwe nokuda kweevhangeri. Amen naAmen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I
move not, thus saith the Lord.
Tinokutendai, Mwari Baba. Tinokutendai, nokuda kwekurudziro iyi yegore idzva. Inotitumira kunze tiine tariro pamwe nekugutsikana kwekuziva kuti kubudikidza nekutaurwa kwemashoko aya kuvarume ava vanga vasingazive kuti mharidzo ndeyechokwadi. Uye muri kutikumbira kuti timire nayo. Tichaita zvose sokuziva kwatinokwanisa Ishe kumira nemi pamwe neshoko renyu. Tigamuchireiwo nemuzita raiye uyo akatidzidzisa tose kuti tinofanira kunamata sezvizvi. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Umambo hwenyu ngahusvike. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvazviri kudenga. Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwemazuva ose. Uye tiregerereiwo kudarika kwedu sokuregerera kwatinoita avo vanotitadzira. Uye musatipinza mumuedzo, asi tidzikinureiwo kubva kune zvakaipa, nokuti umambo ndehwenyu nesimba nekubwinya nokusingaperi. Ameni. Ishe vakuropafadzei nokukuchengetai. Asi avo zvino vanofanira kuenda kumisha yavo. Iye zvino ave maminitsi mashanu tadarika, ave maminitsi mashanu muna 63. Zvino Mwari vakuropafadzei. Uye imi vanoda kusara kuitira chirayiro munogamuchirwa kuti musare, tichafara kuva nemi. Hachisi chirayiro chevashoma, ndechemutendi wose ari mukuwadzana naKristu unogamuchirwa kuti ugosara uchitora chirayiro pamwe chete nesu. Uye chikonzero chatinozviitira ndechekuti ichi ndicho chinhu chokutanga. Chiri kutanga rwendo. Zvino Israeri vasati vatanga rwendo rwavo, vakauraya gwayana ndokudya miriwo inovava. Zvino ndokutanga rwendo rwavo. Zvino ndafunga, zvakafanira sei izvi manheru ano? Gwayana raurayiwa ragadzirirwa mutambo, uye pava pakati peusiku ndipo pavakaridya. Unoziva, pakati peusiku. Saka ngatidarei, imi munoda henyu kusara nesu, uye mugadzirira rwendo rwuri kuuya rwuri mberi. Tichafara kuva nemi. Mwari vakuropafadzei. Zvino imi munofanirwa kuenda iye zvino. Munogona kuenda kumisha yenyu. Uye Mwari vave nemi kusvikira ndasangana nemi zvakare. Amen. Imi vamwe mose, garai henyu pasi zvino tichitanga chirayiro. Hanzvadzi ichange, zvakanaka changamiri. Kusvika. Tionane. Kusvika. Tionane. Kusvika. Tionane patsoka dzaJesu. Kusvika tionane. Kusvika tionane. Kusvika tionane. Mwari ave nemi. Kusvika tionanezve. Ngatichiimbe zvakare patiri kumirira. Munoziva avo vari kubuda kunze kunogona kunyarara. Uye ichi chinhu chakayereswa kwazvo. Ndave kuverenga chimwe chinhu kubva murugwaro pano muchinguvana. Icho chakanaka kwazvo, kwazvo, kwazvo. Uye zvino ngatichiimbe zvakare. Kusvika tionane. Kusvika. Ngatingogwina nai chishanu nemumwe munhu. Kana paine chimwe chakaipa muupenyu hwako, munhu wacho ari pano wawakakanganisira, enda kwavari iye zvino munogadzirisana. Kusvika tionane. Kusvikira tionane. Mwari uyo anoridza piano angauyawo here kupiano? Ndapota. Ave nemi. Kusvika tionanezve. Kusvika isu. Ndinokumikidza izvi zvose mumaoko enyu, hama Neville. Kusvikira tionane. Mwari ave nemi. Kusvika tionanezve. Mwari vakuropafadzei, hama. Ane, hanya, newe. Ane, hanya, newe. Nemuchiedza, chezuva, kana mimvuri. Ane, hanya, newe. Ngati chiimbei zvakare. Ane, hanya, newe. Ane, hanya, newe. Nemuchiedza, chezuva, kana mumvuri. Ane, hanya, newe. Zvakaisvonaka. Ngatichiimbei zvakare pavari kunyarara. Chingovhara maziso ako. Newe. Ane. Hanya. Newe. Nemuchiedza. Chezuva. Kana mumvuri. Ane, hanya, newe. Baba vokudenga, tinofara kwazvo kuti takazviona izvozvo chiri chokwadi. Munguva dzedu dzerima gurusa, kana nemuchiedza chezuva, haasiye kana kuramba. Tinofara kwazvo, nokuda kwazvo, kuti tine ruvimbo rwedu, rwakavakirwa bedzi paropa raJesu nekururama. Tinovimba ishe, kwete, mukurumbira wenyika ino. Tinovimba, hatitombodi kuvimba nechimiro, chinotapirisa, asi kuzembera zvizere, pazita raJesu. Tinokutendai zvakadini baba. Iye zvino, tave kupinda mune chimwe, chimwe chezviitiko zvepanyama zvishoma zvamakatisiyira. Chimwe chazvo, rwaive rubhabhatidzo, chimwe chacho, chaive chirayiro, uye chinotevera, chaive kugezana tsoka. Oh, Mwari, tinongopinda kuyeresa, tichiziva kuti gwayana iri, igwayana repaseka. Rwendo rukuru, rwemurenje, rwakange rwuri pamberi pevana. Ropa rinofanira kuiswa kutanga pachikumbaridzo chemukova, gwayana repaseka, risati ragona kudyiwa.
God examine our hearts now.
Mwari, jirai moyo yedu zvino, ropa. Riripo here ipapo ishe, kana risipo, tinonamata kuti. Kuti muriise iko zvino, uchibvisa zvivi zvedu, uye, uchizvifukidzira, uye, zvichabviswa kubva kwatiri ishe, zvivi zvenyika ino. Kuitira kuti, tigova vatsvene, nokuva tinogamuchirika, kuna baba vedu, iye zvino patiri kuuya, kuzodyamo mutumbi neropa rakadeurwa regwayana redu, mwanakomana waMwari, muponesi wedu. Nzverai moyo yedu, atiri kuverenga baba, uye ipapo tiitei venyu, mumene, nokuti tinozvikumbira, nemuzita regwayana, Jesu Kristu, ameni. Mubhuku, rava Korinde, chitsauko 11. Ndinoda kuverenga mavhesi mashoma, kutangira pandima 23. Ndinoverenga izvi. Ndi Pauro ari kutaura kukereke yevaKorinde. Nokuti ini ndakagamuchira kunyashe icho chandakakupaiwo, kuti ishe Jesu nousiku umwe chete waakapandukirwa wakatora chingwa. Zvino akati avonga, akachimedura akati, torai uye mudye, uyu ndiwo muviri wangu unomedurirwa ini, itai izvi muchindirangarira. Saizvozvowo zvakare, akatora mukombe. Zvino vapedza kurayira, ndokutora mukombe, asi paakange arayira ruregerero, regai ndipaverenge zvakare. Saizvozvowo zvakare, akatora mukombe. Zvino vapedza kurayira, akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi, muchirangarira, nguva dzose kana imi muchinwa uyu, muchindirangarira. Nokuti nguva dzose, kana imi muchidya chingwa ichi, nekunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Naizvozvo, mumwe nomumwe anodya chingwa ichi, kana kunwa mukombe uyu waShe, nomutoo zvisina kufanira kuchava nemhosva yomuviri neropa rashe. Zvino munhu ngaazviidze kuti adye chingwa ichi achidaro nokunwa mukombe uyu. Nokuti unodya nokunwa nomutoo usina kufanira, unozvidyira nokuzvinwira kurohwa zvaasinganzveri muviri washe. Nemhaka iyi, vazhinji varipo pakati penyu vanorwara uye havana simba, vazhinji vavete. Nokuti dai taizviidza isu timene, haitaisatongwa. Zvino, kana tichitongwa, tinorangwa naShe kuti tirege kutongerwa kurohwa pamwe chete nenyika. Naizvozvo, hama dzangu, kana muchiunganira pakudya, miriranai. Kana munhu ane nzara, ngaadye kumusha kuti murege kuunganira kutongwa. Zvimwe zvakasara ndichazvigadzira kana ndichisvika. Pandiri kufunga pamusoro peino, nguva yakayereswa kwazvo. Zvakanyorwa zvakare kuti chirayiro ichi pachakatanga kupiwa nekugezana tsoka, uko kwatisiri kuzova nako manheru ano, nokuti hatina mvura. Mvura dzose dzakavharwa uye tanga tisitomborina zvimbuzi zvokushandisa manheru ano, nokuti vatazongoibatanidza pamwe chete sokukwanisa kwavo kuitira kuti isu tikwanise kuva neshumiro ino manheru ano. Asi tichaita sezvavakaita, ndokuti ndizotenda Ruka akazvitaura kuti vakaimba chimbo zviro ndokubuda kunze. Asi munoziva here izvi zvazvinomiririra? Munoziva here pakutanga chirongwa ichi pachakatanga kuitwa muIsraeri, zasi muIjipita vaive munzira yavo yokuenda kunyika ichipikirwa? Uye ndiwo manzwiro atiri kuita manheru ano, kuti tiri munzira kuenda kunyika ichipikirwa. Zvino rwendo rwacho rwuripo pamberi pedu. Uye vaiva nechiratidzo chokuti kana mutumwa werufu akauya nepo, kuti paifanira kuva neropa pamukova, kana kuti mwanakomana mukuru kana mwana wacho mukuru aizofa mumusha. Pfungwa yacho yaive, uye sezvainyatsoreva ndezvekuti chokutanga kuisa ropa. Makacherechedza here kuti Pauro akazviisa sei pano? Kana ani hake akadya asina kukodzera, anodya nokuzvinwira kutongwa kwaari asiri kunzvera mutumbi washe. Zvinoreva izvo zvimwe chete kuti rufu rwepamweya runozorova pamunhu anodya chirayiro chashe asina kukodzera, uye anenge ari kunze uko achinwa nokungoenderera uye achirarama senyika. Zvino ouya kutafura yashe, hatifanire kudaro. Zvino ngatichenesei mwoyo yedu nekuchenesa maoko edu kubva nepfungwa dzedu kubva pakufunga zvakaipa, kuitira kuti tiuye kutafura yashe mukuremekedza noutsvene, tichiziva kuti tiri kuzvibatanidza nechipiriso chedu Kristu Jesu, anova iye ruponeso rwedu rwoga. Uye zvino manheru ano, maitiro atinoita izvi kuti mumwe wavakuru amire pano, hama Zabel. Uye ndinofunga, hama Zabel, manheru ano, kana mukadana kubva papuratifomu kutanga, kuitira kuti vanhu ava vagobva papuratifomu uye mugadzira mutsara wenyu wokutanga pano kana muchikwanisa. Zvino hama Zabel vachakutungamirai inguva shoma patinongopedza kuisa maropafadzo pachirayiro. Chingwa chekosha ichi chinogadzirwa nemaKristu, chingwa chisina mbiriso. Kana mukachicherechedza pamunochiisa mukanwa menyu, chakakwasharara kwazvo kuve chinovava, chakaunyana nekumedurwa, chakavhenganiswa. Zvinoreva mutumbi wakamedurwa, wakakuvadzwa waIshe wedu Jesu. Oh, kana nepandinongozvifunga, mwoyo wangu unoita sokumbopotsa kurova. Kana ndikafunga kuti akavhenganiswa nokukuvadzwa nokurohwa mwanakomana waMwari asina mhosva, munoziva here kuti sei akadaro? Nokuda kwekuti ndakanga ndiine mhosva. Zvino akava ini mutadzi kuti ini nechipiriso chake ndinozogona kuve ndakafanana naye, mwanakomana waMwari. Chipiriso chakadini? Ngatikotamisei misoro yedu. Mwari mutsvene-tsvene, pandakabata mundiro ino yesimbi manheru ano, chingwa ichi chinomirira mutumbi wakamedurwa, wakavhenganiswa, wakakuvadzwa, wakarohwa waIshe wedu. paya muprofita akadanidzira kuti akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, akaiswa maronda nokuda kwekusarurama kwedu. Kurohwa kwakatiunzira rugare kwaiva pamusoro pake, uye nemavanga ake takaporeswa. Oh, tinozvirangarira sei izvozvo, Ishe, pandiri kuzvisungirira pachipiriso ichochi manheru ano neungano yakateerera saizvozvowo, Ishe, kuchipiriso. Dai tikarangarira Ishe wedu, rufu rwake nekurohwa kwake nezvose izvo zvaakapfuura nemazvo kuitira isu apo patiri kutora chingwa ichi mumiromo yedu. Mwari, tiri vanhu vasina kukodzera. Hatina kukodzera chinhu chitsvene chakadai. Saka tenderai utsvene hwenyu, Ishe, huvepo hwenyu neropa renyu zvisuke mwoyo yedu, uye patinochigamuchira, dai tatsunga mupfungwa dzedu kumushumira nguva dzose, masikati neusiku, mazuva ose eupenyu hwedu. Zvinochenesai chingwa ichi kuitira basa rachichashandiswa. Takumbira nemuzita raJesu. Amen. Uye ndakabata izvi mumaoko angu semakumi matatu. Angaita makore makumi matatu nematatu ekushumira, andakashumira Ishe wangu, uye ndinozvinyarira. Asi ndinofunga, chii chandingaita dai ndanga ndiine madonhi emaviri chaiwo eropa rake? Ndakavabata muruoko rwangu manheru ano, chii chandaiita naro? Asi munoziva, ndanga ndiine mumaoko angu manheru ano pameso pake. Chakadarika pakukura ndicho icho chakatengwa neropa rake, kereke yake. Saka kana ndakabata izvi pamwe nemuto wemazambiringa aya, ndinofunga nezvazvo. Akati, handisi kuzonwa zvakare zvibereko zvemuzambiringa kusvikira ndanwa patsva neni muumambo hwababa vangu. Zvinocherechedzai kuti mushure mekunge hondo yechivi yapera, chinhu chokutanga chatichaita tasvika kune rimwe divi, kutora chirayiro, chirayiro chashe. Zvino ngatikotamisei misoro yedu, zvino patiri kuropafadza waini iyi. Baba vedu vokudenga, pandinofunga, pandakabata waini iyi pano inomiririra ropa raJesu, kuti kubudikidza neropa riya raiyerera, zvivi zvangu zvakaenda, zvinoiswa mugungwa rekanganwiro, uye hazvizorangarirwa zvachose. Zvino neropa iri, mumwe mukomana akanga ari kufa rimwe zuva arere uko muchipatara, zvino makandiponesa. Oh Mwari, ndinokutendai kwazvo, Ishe. Zvino ipapo ndokundipa rayiro nemweya mutsvene kutungamira vanhu kuKaruvhari, pamwe nekuvaratidza nzira yokuenda kumusha. Maita henyu, Baba. Zvinochenesai waini iyi kuitira basa raichashandiswa, uye dai munhu wese achadya muchiitiko ichi manheru ano agamuchira simba repamweya nerepanyama kuitira rwendo rwuri mberi, nokuti tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Kumira pano ndichiona mhuri dzichiuya, zvino ndiyo nzira yazvichava rimwe ramazuva ano. Mhuri nemhuri, chinzvimbo nechinzvimbo, boka neboka, mumwe nemumwe patinosangana naye ichava nguva yakadini, apo vanhu vose vakararama panyika vakatenda maari nokuvimba naye vachasangana ipapo nezuva iroro. Zvichange zvisingashamisi here? Tichatorega kuva nekugeza natsoka maneru ano nokuda kwemvura hatina zvokushandisa zvakakwana iko zvino zvino zvichagadzirwa nokukasika tinovimba vari kuita havo zvakanaka uye nokushanda nokukasika patabhanakeri itsva neimwe nzira ndinofunga kuti izvi ndizvo zvakafanira kwazvo kuve nechirayiro nemusi wekutanga wegore sezvizvi nguva ino yezuva zvino imi munobva kunze kweguta tyairai makanyatsongwarira mangwana pamunoenda kumusha dai mwari ava nemi zvino imi muri pano vemunzvimbo ino vepedyo mwari vave nemi uye vakubatsirei uye zvino ishe vachida zvino ndinofanira kuenda kumusangano unotevera unenge uri kuArizona uye kana mwari vachida ndichadzoka kuzova nemi zvakare kuitira zvisimbiso zvinomwe uye sezvandakangovimbisa ini zviro kwazvo ndinoda minamato yenyu ndinokudai zvakanyanya kwazvo saka musakanganwe kundinamatira uye dai zvinhu zvose zvakufambirai zvakanaka uye zviro kwazvo ndinokoshesa kuva kwenyu pano uye nokuteerera kwamaita kune zvandataura muevhangeri ndinotenda kuti tiri kuita shanduko zvino uye ndiri ndinokutendai nokuda kwemutsa wenyu uye vazhinji venyu vari kutyaira mamaira nemamaira kuuya kuzonzwa munhu wohake akafanana neni vachiedza kuunza shoko ramwari ndine chokwadi chokuti changa chiri chimwe chinhu chinodarika ichocho chamanga muchiuya kuzonzwa chisiri ini nokuti ini handina chandinokwanisa kuunza handina kudzidza handina chimiro hapana chiripo pandiri zvino pandinoona vanhu vachityaira pemazana nemazana emamaira uye vonge vakamira nokumirira pano 2 o'clock mangwanani zvanga zvisinei nechimwe chinhu chandanga ndinacho ndikristu ndinofara kwazvo kuti munomuda uye ndinomudawo zvakare uye pamwe chete tinomuda zvino nokuda kwekuti tinomuda hatisi kuzofa takaparadzana tinogona kuparadzana pekanguva pano apo nguva padzinenge dzichifamba asi tichava pamwe chete zvakare changa chiri chido changu kungoedza kutungamira vanhu kunzvimbo iyoyo uye zvino kutanga gore idzva ndinoda kuti kwete mufaro wegore idzva kwamuri ndinoda kutaura izvi kwamuri mwari vakuropafadzei zvino kana vakazviita izvozvo ndizvo zvoga zvamuchada mugore riri kuuya uye ndinovimba kuti vachadaro uye ndiri nenyasha dzake tiri kuzoedza gore rino rinouya akandichengeta akakuchengetai nenyasha dzake ndine tariro ndichava mufudzi ari nani gore rinouya kudarika zvandanga ndiri mugore rino ndinotarira kuva muranda ari nani kuna kristu ndichaedza zvakasimba kuedza kurarama zviri pedyo nepedyo kuve vechokwadi zvakawedzerwa kuunza mharidzo sokungondipa kwaanondiita ndichaiunza kwamuri sokukwanisa kwese kwandinogona pasina chandinochengeta pane zvaanenge achida kuti ndikupei ndichaita zvose zvandinoziva maitirwo azvo uye ndinoziva kuti munonzwa nenzira imwe chete munonzwa kudaro kuti tose tinoda kushanda pamwe chete zvino nokuti zviedza zvemadekwana zvemazviro kwazvo zvave kupera uye zuva ratove kunyura nyika iri kuenda ichitonhora tinozviziva izvozvo tichitaura pamweya kereke iri kuenda ichitonhora uye rumutsiriro rwatopera hatizive chiri kutevera asi tichavimba namwari pane izvozvo chero zvazvingava uye zvino sezvo isu pane dzimwe nguva ndinoda kuti murangarire kuti tabhanakeri ino ine mumwe wevafudzi vakanakisisa varipo pasi rose hama Omen Neville murume ane umwari murume akanaka uye kana ndisipo hama Neville ndivo vanobata zvizere zvakangoita sokunge ndiri pano matrustee padikoni nevamwe vakadaro vacharamba vari muzvigaro zvavo sezvavagara vachingoita zvino uno ndiwo muzinda wedu ndipo pacho apo patinogara pano chaipo Billy Paul achange asineni kunze uko kungoitira bedzi musangano achange achidzoka kuno basa nezvose zvichange zvichiitirwa ipo pano zvimwe chetezvo kungoenda kunze uko hazvireve kuti ndiri kukusiyai ndiri kungoenda munonzwisisa chingori chiratidzo handizive zvazvinoreva ndinovimba nokutenda kuti zvichange zviri zvokuti kereke yose ive zviri nani uye ndinoziva kuti zvichatiitira zviri nani isu tose kana tikatevera kutungamira kwashe ndizvo zvoga zvatinoziva zvokuita hazvisi nyore kwandiri Ndinorangarira imwe nguva kare ndakafamba ndichibva pakereke pano. Vamwe vatana vakare vanozvirangarira kuti ndakanga ndisiri kukwanisa kuzviita. Ndinoda vanhu. Pandakanga ndiri mukomana mudiki, ndakanga ndisingadiwe. Hapana munhu akanga aine hanya neni pandakanga ndiri mwana mudiki. Uye ini pandaiona kuti mumwe munhu anondida, ndaifunga ndoda kuvafira. Uye zvino ndinokuda kwekuti mumwe munhu anokuda, mumwe munhu ane hanya. Ndakanga ndichikwira bangu pane imwe nguva. Zvino chinokochekera changu chakatsvedza pabango rakare remusidhari, uye chipfundo chacho chakanga chiri kumusoro mudenga. Zvino ndakachirova nechibayiso changu. Zvino ndokutendeuka, ndokuwa angaita mafiti 15, ndokubatirira paruoko rwangu. Mumwe mudzimai akaridza mhere uye achiita sokuzvibhabhadzira zvakadai. Ndakagara ndichifarira mudzimai iyeye akave nehanya, aive mumwe munhu ane hanya. Zvino ndaigara ndichifunga chero munhu aiva nehanya neni ndaivada. Zvino kuno pane imwe nguva yakapfuura ndakanga ndiri muguta. Ndakanga ndiri kufunga pamusoro pemazuva akambovepo uye nezvandakaitirwa naMwari. Zvino ndinozvikoshesa kwazvo uye ndinokutendai nekuda kwerudo rwenyu pamwe nokuyanana. Uye handikamboedza kukutungamirai zvisizvo, richagare riri gwara chairo pakuzivisisa kwangu. Uye imi munondipupurira, hapana chandakambotaura pamusoro pangu pachangu. Nguva dzose ainge ari Jesu Kristu. Maona, maona. Ndakaedza kugara pedyo zvachose mushoko rake sokuziva kwandaiita kuti ndigare kukutungamirai nekukuratidzai gwara rokuenda kunzvimbo iyi. Ndinokukumikidzai zvino mumaoko aHama Neville, kutanga mumaoko aMwari. Zvadaro mukuchengetedza kwaHama Neville, kufudza kereke nekutarira panhaka kusvikira ndakwanisa kuva nomusangano uyu ndichizodzoka kwamuri zvakare. Ndichivimba kuti panguva iyoyo ndinozokwanisa kukuunzirai chizaruro chikuru kubva kuna Mwari chichazofadza mwoyo wose nokubwinyisa kereke yaMwari. Tinogara tichitora chirayiro. Handichada kutaura zvimwezve. Munoziva manzwiro andiri kuita. Uye ndinofunga kuti chimbo chatinofanira kuimba iye zvino, kutenda kwangu kunotarisa kumusoro kwauri, iwe Gwayana reKarivhari. Zvino apo tiri kusimuka tichirwuimba, ngatigwinanei chishanu mumwe nomumwe uye toti Mwari vakuropafadze. Kutenda kwangu kunotarisa kumusoro kwauri. Ropafadzwai hama yangu. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Nipo. Mwari vakuropafadzei hama. Ari zvino. Wenyu zvachose. Zvino ngatisimudzei maoko edu kwaari. Kutenda kwangu kunotarisa kumusoro kwauri, iwe Gwayana reKarivhari. Mponesi wekudenga. Zvino ndinzwei ndichinamata. Bvisai kupomerwa kwangu kwese. Nditei kuti kubvira nhasi ndive wenyu zvachose. Kusvika tionane. Ngatiimbei kusvika tionane zvakare. Munhu wese zvino ngaachiimba. Kusvika tionane. Kusvika tionane. Kusvika tionane patsoka dzaJesu. Kusvika tionane. Ave nemi kusvika tionane zvakare. Kusvika tionane. Kusvika tionane. Kusvika tionane. tionane patsoka za Jesu. Kushika tionane, kushika tionane, kushika tionane. Mwari avenemi kushika tionane zvakare. Ngati kotamisei misoro yedu zvino. Hama Nevo, madini, hamungatiparadzanisa here nemunamato? Mwari vakuropafadzei.